Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoroye na udzedu zanasi chishanu nyamavuvu 19-2016. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vokundikana kuenda kugana sezvavange vakatarisirwa pasina chikonzero chiri kupiwa nehurumende. Varairidzi veRural Teachers Union of Zimbabwe vange vachiratidzira kwamurewa vosungwa nekuendeswa kudare. Muri yemurwi wekodzero dzevanhu vaitaidza mara voendesa tsamba yenyunyuto kuUNICEF iyo yakashora muri iyi ichiti inoshandisa vana mukuratidzira. Vanorarama neutachiwana weHIV AIDS voratidzira kwamutare. Mutungamiri wePeople's Democratic Party vatenda ibiti voshora hurumende nekudzika mutemo weStatutory Instrument 164 wa2016 uri kurambidza kupinda munyika kwezvinhu zvekunze. Tichakupai zviri kubva kuma Olympics uko Zimbabwe ichine mukana wekuwana menduru. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa mapurisa munyika yekutyora kodzero dzevanhu nekurova vanhu vari kuratidzira murunyararo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. We'll be right back.